That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi kuri musi wechipiri, kurume 2, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inindini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadzi vanosiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzine chekuita neukombwe dzavanonzi vaiita vari muhofisi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nemuvhuro uye vamwe 26 kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana uye zvichemo zvevarayiridzi zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadzi nezuro vakashamisa nyika mushure mekusiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nevamwe vashandi vemuhofisi yavo pamwe nevamwe vekunze. Mumashoko avo kumutungamiri wenyika pamwe nekuvatori venhau nezuro wakare, vaMuhadzi vakati vakatora danho rekusiya basa iri kwete nekuti vaive mbwende asi nekuti vanoremekedza uremu hwehofisi yemutungamiri wenyika uyewo kuitira kuti vachengetedze chimiro chehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa navaMuhadzi rakakodzera zvikuru uye vanoritambira nemaoko maviri.
Ini ndinogashira namaoko maviri zvinhu zvaitwa navaKembo Dugeshe Muhadzi, mumwe wemutevedzeri wavaMnangagwa, uyo wasiya basa oga musi wa1 kurume 2021. Ndinocherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muhofisi yavanhu, vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu, ndiro pumbiro ravanhu. Saka vanhu vakataura zviro zviri mupumbiro ravo, rinova ndokumbiro richaitwa navanhu ratotangwa kucherechedzwa navanhu kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu. Tinotevedzera mwezvo kuti zvaitwa navaMuhadzi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu kuti vanhu vanenge vari mupresidium imomo, president nama vice president, vanofanira kuteera tsika yomurawo kana kuti pumbiro ravanhu. Zvinotaura kuti vasara vavanomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vaMuhadzi, vanhu havadzidi nyaya idzodzo. Saka vanenge vasara ava vanofanirwa kuteera vaMuhadzi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi.
Saka tingati here kusiya basa kwaita vaMuhadzi kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi?
vaMuhadzi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe.
Zvidzidzo zvipi, Dr. Zembe, zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navaMuhadzi?
Chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu. nyika ndeyavanhu, nyika vanhu, saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu. Ndiro bumbiro ravanhu.
Havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemakumi mana nemumwe kana kuti 2041 vakavhenekwa. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 2163 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti zvikoro zvinofanirwa kuchigadzirira kuvhurwa asi zvichitevera mitemo yakatarwa nesangano reWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano. VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro vachizivisa nezvekunyevenuswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Jou, vanoti pachine zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa muzvikoro senzira yekudzivirira utachiwana weCOVID-19, zvikoro zvisati zvavhurwa vachiti hurumende haina kugadzirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mashoko avo anofanira kuti manzise zvakanaka. Tikamanzisa mataura avaita mune zvakanaka, vataura kuti zvikoro ngazvipiripe kuti zvigovhu. Saka izvozvo hazvirevi kuti zvikoro zvinokwanisa kuti zvivhurwe, nokuti muzvikoro matinoziva hamuna zvakakwana zvokuti zvikoro zvingakwanisa kuti zvivhurwe. Zvikoro hazvina mari, zvakambozvitengera masanitizers nemamwe macovid abatement equipment, but pari zvino zvikoro hazvina mari. Nyaya imwe hombe ndeyekuti varayiridzi havana chouviri chavati vapiwa. Vaifanira kunge vakupiwa mari dzavo dzavaitambira 2018 pakupera kwaJanuary. Asi kusvika pari zvino hapana chati chawanikwa navarayiridzi. Ende zvakadaro, vamwe vashandi vehurumende mari dzavo dzakawedzerwa, dzavarayiridzi hadzisati dzawedzerwa. Saka tinoona sekuti kungava kukurumidza kumedza. Tikangoti mukuru wenyika zvaataura kuti zvikoro ngazvipiripire kuti zvivhurwe, zvinoreva kuti zvichivhurwa tingakurumidza kumedza kutsenga kuchada.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe panyaya iyi sevarayiridzi?
Zvazvinongoreva ndezvekuti tinofanira kuchiita maplanza akasimba okuti tione kuti zvikoro zvinozovhurika. Asi chikurukuru chinonetsa ndechokuti ministry yedu yeeducation haisati yambosangana navarayiridzi, kana kuti tiite womuonera pamwe varayiridzi, vabereki neministri, uye kuti tifambe tese tichionawo muzvikoro macho kuti zvinokwanisika here kuti zvivhure, kana kuti zviri prepared here kuti zvivhure. Vakuru vezvikoro vakawanda vanova mamembers edu vanongotaura kuti tigadza pasi mimba yousikana kuti zvikoro zvizovhurika, nokuti vamwe vacho vakatoshandisa mari dzanga dziri earmarked kuti dziite mamwe maproject, vachitenga masanitizers vaudzwa nehurumende kuti vachazorifandiwa gore rakapera, mari yacho isina kuzouya. Pari zvino zvikoro zvakawanda zviri pazero. Hatingadi kutaurana nhema tichifunga kuti zvikoro zvingavhurwa muchechetere mvura yegui, kungava kungovaraidza hedu nguva kuti yazooneriva tikada kumhanya kuti tinovhura zvikoro tisati tanyanya kugadzirira kuti zvikoro zvivhurike maiso kwazvo nyemba kutsvadzarumba.
Saka muri kuti here vazhou zvikoro zvakanzi zvivhurwe nhasi kana mangwana, imi hamusi kuzopinda muzvikoro sevarayiridzi?
Izvo zviri pachena izvo sadrive director, nokuti varayiridzi vanotambira ma14,000 aya akatopera zuva rechipisa musi waakangotambira. Tikati tivhure izvezvi kana vhiki rinouya, varayiridzi vachonoenda kuzvikoro kwacho nei? Mari dzacho havana, vari vari incapacitated. Tatino fana kutite, docho kona kutikavura zvikoro, varairidzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro, nevana vevarairidzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro. Kungava kupenda kuti varairidzi vangatsvaka kupereta mari yokuti vaende kwavanoshanda, vachisiya vana vari padzimba dzavo, nokuti nemaschool fees nemauniform ari kudiwaya, hazvikwanisi kuti murairidzi abhadhare mari nemari yaari kutambira pari. Tinofanira kugadzirise kuti patinoda kuvhura zvikoro hakuna any industrial disharmony. Matichas ari capacitated ndokuti anodzidzisa vana vavamwe nevavo vachikwanisa kudzidza, pane kuti tifunge kuti varairidzi vangadzidzisa vana vavamwe vavo vari gumba. Izvozvo hazvigoni, uyezve makwirivindi maunga mwoyo pamaira yekuti achana.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers venyu muZimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti sebazi rezvedzidzo vanotambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika vamunangagwa ekuti zvikoro zvakukwanisa kuvhurwa, vachiti vakatogadzirira. Vandoro vanoti vangomirira kunzwa kubva kudare remakurukota kana kuti cabinet kuti zvikoro zvovhurwa riini. Vanotiwo gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro yave pamusoro-soro, uye svondo rapera vakanga vari muzvikoro kuti vaone kuti zvakagadzirira zvakadii mukudzivirira kupararira kwecovid-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi muzvikoro. Panyaya yekuti bazi ravo riri kusiya varairidzi muzvirongwa zvaro, vandoro vanoti ayo manyepo nekuti vanoshanda nemapoka ose ane chekuita nezvedzidzo.
His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Idim Nanga, because Susu Ministry Tangata Peso Mamisha, the Kutish Koro Zipuru Shakanaka, Unge Ziri safe, and the Kuti Utachwana Wekovit Usata Puraka Navana, Nima Tishala Tukira Kuskor. Nekuta urabawaita uku, zvangosarira kuti tizungudzwa kuti tichazoudzwa here nekabineti kuti zvakamira sei panyaya yekuvhurwa kwezvikoro.
Tainzwawo masangano evarairidzi achichema kuti zvikoro kana zvikanzi zvaakuvhurwa kana nhasi havasi kuona gadziriro yakaita sekufiritwa kwezvikoro nezvimwe zvakadaro. Urongwa ihwo hwakamirawo sei?
Isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri, takaendesa poka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors, even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary, vachienda kuzvikoro munyika yese, vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Takanga takabatana nevemaprovinci, takabatana nevemadistrict, district schools inspector nemaprovincial directors education, tichindotarisa zvikoro. Ende tanyanya kuda kuona zvikoro zveboarding nekuti ndokwanga kwakaputika utachiwana hwecovid gore rakadarika iro patakavhura zvikoro.
Zvii zvamaitarisa muzvikoro imomo mamaifamba?
Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 kuti havauye navo ipapo pachikoro. Kana kuri kuzonzi pamwe pane vazotapurirana utachiwana hwacho hwecovid-19 vanozoita sei, vakazvigadzirira sei, vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here, vachifonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo. Hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Kune mamwe masangano evarairidzi ari kuti imi sebazi rezvedzidzo hamusi isa musoro pamwe navo pamune muchiita zvirongwa zvenyu muri kungoita zano ndega. Munoti
tinotaura nawo tichikurukura nawo tichida kuona kuti chii chatingaisa musoro pamwe chete kuitira kuti tidzivirire kutarara kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro zvedu. Vanenge vatori muzvikoro, vamwe maticha tine tichitoona muzvikoro zvatinotoshanyira, maticha atori unionized, anenge atori one of the teachers unions, anenge ari kwachitotibatsirawo kuti apa daita daita dai. Saka consultations tinogara tichidziita pese patinenge tiri. Avanenge vachiita havana kuconsultwa, kudai vanenge vachida kuti isusu tiende kwavari ivo vacho ivavo. Asi maticha atinogara tichivaconsulta, maschool heads tovaconsulta tisati tangoisa mamwe mastrategies in place.
Avanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Tobutarisa misoro yenhau yemasangano akasiyana siyana. Bepanhau remaverick citizen resouth africa rine musoro wenhau unoti ndiyena achadzivirira avo vanorwira kodzero dzevanhu muzimbabwe. Sangano renhau red zimbabwen rinoti chirongwa chekupara tsanga mumaziso chakambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19 izvo zvakasiya zviuru zvevanhu zvisisaoni. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvechidiki zvesaharawi zvakakurira mumakamba evapoteri ari mugwenga realgeria ayo akakanganikwa kare kare nenyika dzekunze, pari zvino zvave kuona pasina mukana wekuti dunhu razvo richasununguka kunze kwehondo itsva inonzi nevatungamiri vavo yakatotanga kare. Rimwe gwaro renhau rinoti hurumende yeamerica yakapedza mabhiriyoni emari yemitero yezvizvarwa zvayo mukuita zvirongwa zvekuvakurudza zvinhu zvisina basa kana zvisingadiwe nehurumende yenyika yakaparadzwa nehondo yeAfghanistan. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini magadini ana mukoma Jonga pa studio 7 apa ana mukoma Blessing Zulu iri sei basa kuri sei kuAmerica uku aisusu kuZimbabwe tiri raiti. Ine studio 7 ambasada kuchipingi.
Makasimba here vakomana kustudio 7 nebasa ramuri kutirovera tipa nhau tichinzwa nhau zvinhu zvakanaka sikereki. Pazvino zvanotangotaura nyaya yevhaksini, hayo vhaksini yekuchina iyo ini handimboitembiyo ende handisitombokurudzira vanhu futi kuti vatomboitora. Kunongouyiswa vhaksini yongonzi yeyo vhaksini iyi vanhu ngechitobayiwai. That is not fair, that is not right. Hazvina kana kunaka izvozvo. Ndiko zvakaitwa kuno kuSouth Africa. Vhaksini iyo payakauya, vhaksini iyoyo payakasvika kuno kuSouth Africa yakatoindwa, yakaiswa kumalaboratories ikatestiwa, ikaonekwa zvayo kuti yanga iri 20% effective. Why? Just because pakagadzirwa that vaccine havana kuzoconsider new variant yakanga yava kuSouth Africa. So it was not effective, it was not 90% effective as anticipated. So iyi yekuZimbabwe yongouyiswa vaccine, hakuna malaboratory, hakuna vanhu vambonzi iteste, yongotestwa kupangobayirwa pavanhu. Hai kwete, hai kwete, zvazvina kunaka, hazvisitomboita, hazvikodzeri izvozvo. Ende zvavari kuita zvokumanikidzira kubaya vasungwa zvo kutotyora kakodzeri dzevanhu izvi. Mufanira kutanga mataura nemunhu obvuma kuti ndoda kubayiwa, kwete mungozha mangofunga muno nzimba dzeimoti ngatibaya vasungwa. That is not fair. So pai panenge vanhu vachitaura pachiti hurumende yeZimbabwe inotyora kodzero dzevanhu, ndizvo izvozvi zvatiri kutaura izvi, kutyora kodzero dzevanhu. Mumanyira ndobaya vasungwa, mataura anaviri vasungwa vacho, mawirira anaviri kuti vandabaya vaccine. Must stop that, please. Government yeZimbabwe ngaisiya nyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndatenda hangu kwezi mukoma munyaradzi tiri paJoseph.
Ndange uri kutamba nemadhaka pasina mvura. Zvauri kuti makanzela ese ndichabvisa ndichazodini? Tauri kudaiwo kuda kutsvaka kuti uparadze musangano wemudc aline nezano yako, nekuti chero wakati ndichabisa makanzela esari kitu ya ushuwori chinchini chiruku jizi ya uchu urongo di paradza msangano we MDC Alliance ndi shakata rona mna nga kwa kuti ee makanzela esari siri kita basa msazo wa hotela futi iyo waka wano tu uzire rimungu kuti tiso hotela yuwa mna nga kwa isa timbo uziru no munu watino nzi hotela uyu no hotela munu watinuda ni moyo yedu kete shakita shuku uziru watu msazo wa hotela iyo wa rukumbo nye akuchei pa MDC Alliance nga wachi siye isu tishingo zatiro hotela watinuda chero mka zinga yese zinga atinaka na basa na resu kijangu ma hotela futa maka zingewa anambunga atijaku hotela ema atimbo maniki anawa cheche resu anoteza kumaniki zokuti ndi hotela ndi hotela nda atinaku zombopu safuti shu ya shukuti mno zoti tish makapo shira isi ti hotela isu tisodea ayu wakana atitinaku pusa atina umbo sungera shuka pastiki yoyi zaka shamuru tetae shidagisi inesa anu pf yako yoyi urukuto shanise otori chikorumbo shako ndagi taka uto kutari apana umbo soka timbata fungwa zeduguti yee chini chini ujitoda uto tivarita shu uori iyo ndo ntofangu utanga kusumpa yu ni uori
magadi enyo kwa nasisi mafia na mkuma jonga na mkuma blessing watepe nyuri we studio kanuti papu chika kunonzo kutanzewe ni watereli wose nisu zara wazwe Zimbabwe tinotikulisei kumatimana kwa muri kose hayo watinotenda na mkuma jonga zunga goni kutimufadze munu wose tinotenda si wa mwano gununa wa mwano fara wa mwano di ndozi neta chinichero jinji unongo zikamu chirozo haka daro ndozi nenge storipo hazi tinokutenda ina masho kwa munu tipa chenjezo ziso sirikiti kwa mnika medu ndizumuza kwa wanzika hazi munu tipa zishibuda pa chena hai wa inti ni ningati mvunzo mwantino loo kutinti mvunze nekuti nikamu kakutawura nangu itachimu chumeche kishandu kakutawura hii tuliko na education ya kumusha yafa arume nikaidu education ya kumusha wana yuma doroba ndo antesa wanzi wasiriti yao yaka kuirira shirinani ya kuma aruzeva wakulara wana wasina chawara kungulita izo zizi tachitari sila kutungumende cha garapasi ni matisha wautari sana minya ya muhoro kutuwa kwanza kuhoni kwa kuti wacha uone kwa wasakadi wacha rangari kwa wasakadi sinu zinuru wadza kuti matisha hasi utambirisu wa mari kwa mdoroba wari nani wani tisama nama extra lesson nyangwezo zukune COVID kudai wana wari gini sakuma extra lesson wajibada ya sakuma dora wachikuwa sakuwa na sukita ino kuma reserve isiswa wabiri kisinoru wana kupi dora rikuwa hapa wana kutuwaende kuma extra lesson hatina ndo chukumbiro chango wangu ndinoti mosfero mwenye ashtakwese kwa mwenye
izo zamba ziri kufungwa zivamwe matereri zisine ine studio 7 isu hatina divi ratakarere keiramu tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri vestudio 7, ino ndini Mike Hove. Ndinokoka tsimpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8pm. Muchirongwa tirikurukura nevechidiki nezvechirongwa cheCovid-19 lockdown pamwe nekubayiwa kwenhomba yeSinopharm yakapiwa Zimbabwe neChina. Tirikuendera mberi zvekare tichirangarira upenyu hwaSoldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya mavhiki maviri apfuura aine makore makumi matatu nerimwe 31 akapiwa ruriremekedzo rwegamba. Mure Zimbabwe muzakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano.
Pasati pambopera masvondo matanhatu kubva zvavakabuda muhofisi vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashoropodza utongi hwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaJoe Biden vachiti vaBiden varatidza kukundikana kwavo mumwedzi wekutanga vapinda muhofisi zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica. VaTrump vakataura mashoko aya vari kumusangano weConservative Political Action Conference kana kuti CPAC wakapera nesvondo kuOrlando mudunhu reFlorida. VaTrump vakaudzawo musangano uyu kuti vanogona kufunga kukwikwidza zvakare mashoko akaonekwa nevakawanda sekunge vari kuruma nzeve kuti vanogona kudzoka zvakare pasarudzo dzichaitwa muna 2024. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabwe Party vachausi muchineripi Mutama takava bunza kuti vanoti kudii nemashoko ava Trump.
Tinangwa kuti samuno adzirwa ne impeachment process yakava kuta iyo vakapotswa nayo. Munhu akuwana simba rekuchibuda iko zvino achikurukura maererano nezvematongerwo enyika, maererano nezviri pamberi munyaya dzematongerwo enyika muupenyu hwake.
Tiri kuona kuti vaTrump vataurawo zvekuti vanogona kudzoka kunyange vasina kudomawo gore, asi vati vanogona zvakare kudzoka kechitatu vachikunda vavanenge vachikwikwidzana navo. Tingati here vari kuzivisa nyika kuti havasati vapera vanogona kudzoka zvakare muna 2024?
Haa, tichiona basarudzo dzakapfuura idzi dzavakakundwa nava Biden, vakave nekukakavara zvikuru nemabatirwo akaitwa bvunzo. Asi vakawanikwa vachinzi vakakundwa zvakare kuzoitwa muprocess yeimpeachment iyo yakawanikwa vachiwanikwa vasina mhosva. Saka naizvozvo nemutemo weAmerica vanobvumidzwa zvekare kuti vawanikwe vachikwikwidza basarudzo ichatevera. Zviri mugwara remutemo reAmerica. Saka vakawanda vanotaura kuti vaDonald Trump vaitarisira kuzowanikwa vachikwikwidza zvekare. Saka mukana wakatowana iwoyo ndinofunga kuti vari kufara zvikuru kuti havana kuwanikwa vachibatwa nemhosva. Saka vachaita sei? Vachatowanikwa vachikwikwidza. Ichocho hachichinhu chekuti ndingapikise, nekuti ndinoona kuti vaDonald Trump vari kupemberera zvikuru.
Takanzwawo vaTrump kumusangana ikoko vachishoropodza utongo hwavaJoe Biden. Munowirirana nemaonero avo here ekuti vaBiden ndimumwe vatungamiri vatadza basa munhoroondo yese yeAmerica?
Ndinoona zvichinetsa kuti tibatadzi vaJoe Biden havakwanisi kutungamirira nyika, nekuti achiri mangwanani chaiwo. Handifunge kuti vati vatombosvitsa kana 100 days iyaya inowanzoshandiswa semeasurement yekuti munhu ari mugwara chairo here kana kuti anenge atorasika. Saka ndinoona kuti haiwa maonero avo aDonald Trump vari kutipotsei, because vaJoe Biden ndinoona panyaya dzeCovid vari kumhanya mhanya zvikuru. Panyaya yeekonomi ndinoona kuti ikonomi yeAmerica yakabata. Then tikatarisa zveze kunze kwenyika hakuna makakava anga aripo panguva yaTrump. Saka ndingati pari zvino vaJoe Biden hapana chavatovatadza.
Kore mangwana rebato reRepublican Party munoona rakamira sei? Tichiona kuti mune vamwewo vanenge vasiri kugutsikana nekuti vaTrump vanga vachiwana mbiri yavari kuwana iyo mubato.
Mangwana racho tichatinetsei, nekuti tikada kuona utungamiriri hwacho wave neupimbindoka. Musono takawana vaTed Cruz avo vaiwanika vachimira navaTrump vachinzi vamhanya vakaenda kuCancun vachisiya hama dzavo dzekuTexas dzichitangura panga pauya chando chinotyisa. Saka hazvina kumira mushe panyaya yeutungamiriri, zvinotoda kuti zvigadziriswe muRepublican Party. Asi sesangano zvaro rematongerwo enyika rakasimba zvaro, nekuti mirawo yayo yezveupfumi hwenyika mirawo yakasimba chaiyo, yekuti kana nesuwe Patriotic Zimbabweans Party tinoikurudzira.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabwe Party vachauti muchineripi Mutama vari parunhare muMaryland kuno muAmerica neStudio 7. Nhasi tiri kukupai kambo katsva kamukoma nyani bote kanonzi Musha Waita Sei. Nezvongo yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mahadhi vanosiya basa zvichitevera kuburiswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nemadzimai akasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nemuvhuro, uye vamwe 26 kana kuti 26 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaimasina Munangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe sangano revarayiridzi rePTUZ rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana. Tamba tashuka kumagume churongwa chedu cha nasi. Iwe inesu zakare manero ya nasi. Akotisha kufaizimwe na umu. Kana mchida utitumira tamba mboja. Ziti umire ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.